takatiwasamba mavhiki mairi apfuura vachitizivisa kuti vazosarudza deputy secretary general wedu anonzi Thomas Masvingwe. Saka ndovavako takanga taramba tichiita ruzha tichivasunda kuti tinofanira kunga tirimo, nokuti tiri kuona kuti mari zhinji dziri kutanga huori uri kutanga kunasa. Unotangira kuministri ikoko, kumaminista mumwe nemumwe auya pachigaro ichocho, iye anotanga sezvaakaita ipapapa kuti vanoramba vanhu vanenge vasarudzwa nezctu, voti uyu hatimude, uyu hatimude, voti tipei mamwe mazita, wozoti uyu tinomuda kana kuti uyu ndiwe atiri kuda. Saka tinoona kuti kutangira ipapo ndopetiri kurwisana navo. Saka nhengo yedu yataisa ikoko tiri kutoiudza zvekuti tiri kuda kuti pashandurwe mashandiro anoita NASA. Asi kushanduka kwakanyanyisa ndekwekuti minista havafani kuwana masimba avanawo akawandisa pamusoro penasa. Ndo zvinounza huori, nokuti minista akaramba aine masimba ekuapoinda anouya mubod vasingaapoindwi nemaorganizations anomirira vashandi nevanomirira vashandirwi. Minista kana aine simba rekuti uyu handimude, ndo panotangira huori. Then zveminista havafani kunga vane simba rekuinterfia kana kuzvipa simba ravasina pamutemo rokuinterfia nemadecisions eboard. Saka tiri kuona kuti mutemo wacho chaiwo chaiwo wenasa wetoda kurwisa kuti ushandurwe, minista vabviswe simba ravanaro, pasava nemapoliticians wezvematongerwo enyika vane simba pamusoro pemari yevashandi.
Asi mati mamboita here musangano naDr Nzenza kuti mutaurewo zvamuri kufunga nezvamuri kutaura izvi kuti zvinoda kuti zvigadziriswe?
Dambudziko ratiri kuita nguva inei ndeyekuti hurumende haisi kurakidza kuti iri kuda hurupuro nevashandi. Takagumisira paya muna June kuita TNF yekutanga paya kubva pakanga paunzwa mutemo weTNF. Kubva ipapo zvatakawirirana hazvina kutedzerwa, hazvina kupuhwa feedback yakakwana. Uyezve kusvika izvozvi nekuoma kwakaita hupenyu nekuomerwa kwakaita vashandi, hatisi kuona paine mwoyo kana chidokwairwa kubva kuhurumende chekuti vanoda kugara pasi nevashandi vachikurukura nyaya dzevashandi. Uyezve iyi nyaya yenasa hationi futi kuti pangaita chidokwairwa chekuti vataure nesu, nokuti vanotoziva kuti isusu zvatiri kuda ndezvekuti masimba aminista pamusoro pemari dzevashandi aderedzwe, NASA iitwe zvinhu zviri transparent, kana kuti iripote kune parliament.
Ko ivo vari pamudyandigere vari kupuhwa mari pari zvino?
Hakuna chiriko zviri kusiririsa. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kumanikidzika. Nhasi ndandiri mumabhengi ndichiona harahwa dzedu nechemberi dzakwegura kwazvo dzichiuya kunotora mari. Dzosvika kubhanga kuya kuya kwakaitwa 80 bond inowa yatova pasi pekuaraund 7 US dollars mwedzi wese.